Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, chirongwa cheHaifa chamutsa zvakare guta reHarare, apo vanofarira zvemutambo vari kuvaraidzwa. Mumwe wevanga vari kuHaifa vaSamson Humba vati kunyange hazvo mari iri kunetsa munyika, Haifa inovapa mukana wokumbokanganwa nhamo dzavo.
Kuuya kuno kuHaifa chero zvinhu zvakaoma. Munhu unongotsungirirawo kuti tudiki taunato tuuyewo umbozotandarawo umbowana nguva yokukanganwa. Zvinhu zviri kunetsa zviri mupenyu zvakawanda. Ukangogara pfungwa dzako dzakangoti tek-teki kautsika-tsika nenhamo, unotoona kuti unopedzisira wakutorwara. Saka ukauyawo kunoko zvinombokupawo mukana wokuti umbofema mweya uri nani, umbotandarawo. Nouya kauchimbotandarawo uchikanganwawo nhamo dzaunenge uinadzo, kushaikwa kwemari nezvinhu zvakawanda zviri kuitika mazuva ano, zvinenge zvichida kuti ugare pfungwa dzako dzakatarisana nazvo. Saka ukauyawo kunoko unombokanganwa nenhamo idzodzo.
Vamwewo vati Haifa inovapawo mukana wemabasa ayo ari kunetsa munyika. VaNaison Kim, avo vari kuita basa rekubatsira kushambidza nzvimbo iri kuitirwa Haifa, vanoti kudzoka kwemutambo uyu gore rino kwavaisa mumafaro sezvo vari kubatsirikana sevanhu vasina mabasa.
Haifa tinongoitawo mapatema, tinongoitawo kazhinji makuru ega ega. Tinenguva tichitenza nayo Haifa yachinei. Tiri kutibatsirawo vamwe mabasa titorina, but tinombodedzwawo kuti timbobata bara tomboonawo kubatsirikanawo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mukomana wechidiki, Tendai Chaparadza, anoti kubva apedza zvidzidzo zvake muna 2011 haasati amboshanda. Chaparadza akaona basa rekuchengetedza zviri kuitika kuHaifa.
First chekutanga ndawanawo employment, tiwanawo 1 or 2 pekunhu ungaonapo masense. Then zvimwe zvacho unongochikwanisa kukaonawo zvivezwa maartist achiita zvavanoita zvakawanda. It's not all about kuti you'll be seeing, but you'll be learning new stuff which one was in your hands like a wonder. So need to know how many more go out. So from there, no kwanza kwa na kita shungwe kwanza kita zungezini, which is hands on more wako.
Haifa ina kuitwa gore rapera, sezvo makambani akawanda anobatsira pachirongwa ichaita tarika. VaStanley Mutanga, avo vanoveza matombo, vanoti kushayikwa kwemutambo weHaifa gore rapera kwakavadzorerawo shure sezvo vachiwana bhizimusi pamutambo yakadai.
Zvinhu zvakatibata bata because iye ndokwatinowana macontacts nemaorders nemanew customers, but tikasaitwa manje zvinge vanenge vatiomesera.
Chirongwa cheHaifa chakatanga nechipiri uye chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.